Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 7 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vagari vemuHarare nekumasvingo kusanganisirawo nzvimbo dzakawanda munyika vanoti havasi kufara nekudzingwa kwakaitwa vaEmerson Mnangagwa muhurumende nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Utungamiri hweMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai unoita musangano wekuzeya mafambiro ari kuita chirongwa chekunyoresa vavhoti. Chizvarwa cheZimbabwe vaSolomon Tembo vari kukwidza musarudzo yameya weAllentown, guta riri mudunhu rePennsylvania muno muAmerica, vapinda musarudzo nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vachitsigira vaiva mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vatore matomu kubva kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti havasi kutambira kudzingwa kwavakaitwa nezuro. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vashaura nevatori venhau muHarare nhasi, sachigaro wesangano riri kuzvidaidza kuti Zimbabwe Youth Action Platform vatondera ichidawa, vati havasi kutambira kudzingwa kwavaMnangagwa, vachiti vacharamba vakamira navo kudzama ravo vemutungamiri wenyika.
Mudzimai ndo unotumwa semouthpiece, ndo patinoramba. Unoita mouthpiece yekunze nonotaura zvokuti nozvokuti nozvokuti ndozvatakutuma, handiti? Asi papo ndo patarambwa zve. Ngatibetseranei, handiti? Haudzingi opa musangano, uda kusara nani? Haudzingi china masa musangano, uda kusara nani? Haudzingi Mnangagwa musangano, uda kusara nani? Izvi zvine chekuita neava anti-revolutionaries aya. Handiti, vasina chero history wani yondo kunzwe kuita mudzimai, kunzwe kuti wakazotorwa apo 99 woiswa pachinhu apo. Handiti, vanhu ivava havana any nhoroondo ine chekuita nehondo.
Mumwe wechidiki ari muboka revana vevaimbova varwi muhondo yerusununguko reChildren of Zimbabwe War Veterans Association kana kuti kozwa, vakozwa naimandipanga Chirigo, vati chiri kunetsa ndechekuti vaMugabe hapana matanho avari kutora kuchikwata cheG40 chavanotiwo chiri kuita kuti muzano PF muite bvonda waponda matambiro ezvidhakwa.
Amunangagwa anga asina shungu nechigaro chapresident, asi vanhu vaiti kana president vazosiya vaMnangagwa vozotongawo, ndochanjiri shiro yenyika yese zvinozikanwa nemunhu wese. Hapana kana pana akatumwa naMnangagwa kunzi enda unoti ndoda kuita challenge ya president inema, kana pana akatumwa naVaMnangagwa kuti ataure kuti vanoita president inema.
Nyanzvo munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wemedia center vaErnest Mudzengi vati vaMnangagwa vangatoumba bato ravo kana vachida kuramba vari mune zvematongerwo enyika.
VaMnangagwa vatodzingwa. Kudzingwa kwakangoitwawo mai mujuru ndokwaitwawo vaMnangagwa. Kureva kuti iko boka ravo kana takatarisana neZANU PF, zvaakunetsa kuti vasumuke vari muZANU PF. Kana kuri kuti vanoda kusumuka munyaya dzezvematongerwo enyika, vaakutozviitira vari kunze kwezanupi.
Vaenderera mberi vachiti zvavo pachena kuti vaMugabe varoda kusiyira mudzimai wavo amai Grace Mugabe chigaro.
VaMugabe vanokwanisa kuzviita zvezanupi efu, kana takatarira nebumbiro romutemo hazvinei nekupinda kwavice president. Vice president unosarudzwa nomutungamiriri unova president, achisarudzwa kuti aite basa zvinofadza amudoma kuti apinde. Kana vice president asingachafadzi wamudoma uyu, Zvino rava kuti wamudoma une masimba okumubvisa. Kana amubvisa une masimba zve okupinza umwe kudoma umwe.
Vamudzengi vati wazvinyatsozivikanwa kuti vamunangagwa vane rutsigiro rwakakura zvakadi kune vari muchiuto. Zvinganzi vari muchiuto vangarambe vakamira navo. Mumwe wevatevedzeri waMorgan Tsvangirai vaNelson Chamisa vati vari kufara nekusagadzikana kuri muzanu PF panyaya yekudzingwa kwavamunangagwa.
Kunogona kutoti hurumende ikurumidze kuti ichigadziriswa. Hurumende zvino hurumende kana yaponja kureva kuti yakuda kugadzirwa nechimbi chimbi takuyaka nemavhiri. Ndosaka tine MDC Alliance. Saka tiri kufara zvikuru kuti gonzo nachingai zvaburana.
Vamunangagwa avo vakadzingwa basa navamugabe nemuvhuro vanonzi vanga vachitungamira chikwata cheTeam Lacoste icho chinonzi change chironga kutora matomu kubva kuna vamugabe kana vachinge vabva pachigaro uku amai mugabe vachinzi vari kutungamirira chikwata cheG40. Hatina kukwanisa kutaura navamunangagwa kuti tinzwe kuti vachaita sei zvichitevera kudzingwa kwavakaitwa basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyi, vamwe vatsigiri veZANU PF chikwata cheTeam Lacoste Masvingo vanoti havasi kuzovhotera mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nebato ravo musarudzo dzegore rinouya, vachiti havasi kufara nekudzingwa kwakaitwa vamunangagwa. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vatsigiri vakawanda veZANU PF vanoti zvakaitwa navamugabe zvasiya bato ravo rizinyekenyeke, izvo zvichaita kuti rikundwe zvichitevera kudzingwa kwemunhu ane rutsigiro rwakasimba mudunhu reMasvingo neMidlands. Mumwe mutsigiri weTeam Lacoste muzvare Netsai Chikungo vanoti vave kutofunga kutsigira mapato anopikisa.
Zvinonetsa because vanhu ivava vaka vava kutozoti bohwa manje. Izvo zvata kutongofungira ingadai vatongotipa zvedu tiwane hedu kutovhotera zvedu kana MDC maalliance leaders arunza achauya. Because hazvichatobatsiri vatoparadza musangano apa.
Mumwe mutsigiri weTeam Lacoste aramba kudomwa zita rake achityira upenyu hwake atiwo vangomirira sarudzo kuti vatsive vamugabe.
Mutsigiri weZANU PF takagumbuka zvikuru nekudzingwa kwakaita vatungamiri vedu vose muMasvingo kusanganisira naVice President wedu vamunangagwa. Naizvozvo takagumbuka kuti tatarisa kuti pachaitika maelection 2018 tinoshanda navo.
Nezvino chikwata cheG40 chinotungamirwa navaAmasa neNjana sachigaro akatsiva vaEzra Chadzamira chakakurudzira kudzingwa mubato kwevakuru vebato muMasvingo vanoti vaJosaya Hungwe, vaLavmo Matuke, vaPo Mangwana, vaClemens Makwaremba uye vaChadzamira. Asi Team Lacoste inoti haisi kutambira zviri kuitwa neG40 uye ichiramba ichitora vachadzamira sasachigaro wayo muMasvingo. Mutauriri weTeam Lacoste muMasvingo vaRonald Ndava vanoti havasi kuzotambira kudzingwa kwevakuru vavo muMasvingo vachiti musangano wakaitwa nezuro hausi pamutemo.
Macoptions executive yeMasvingo vari 7. Saka izvi tinoona kuti kureswa kwavakaita vakareswa zvakakura vachireswa province ino. Uye vachirisira executive ino. Saka ndofunga kuti musangano denu wambovapa chirango chokuti vambomiswa padivi tichiinda mberi. Nokuda kwokuti vakokwa vanga varipo vatinofunga kuti vanofanira kunge vachitipa guidance vachiziva musangano. Vamwe vanakomredi Muzembe nanakomredi Shumba masisi members vanoatenda any legal meeting yavanonyatsodza kuti ava vavena. They don't constitute a quorum to call for any meeting or neither to make any changes to the executive of the province. Saka zvese izvo tinozviona zviri zvinhu zvisinganyatso kunakira province yedu, uye zvinokonzera a lot of disunity kumamembers emusangano.
Asi nhengo yepolitibro vaota Muzembi avo vanofungidzirwa kuti ndivo vava kutungamira G40 kuMasvingo vanoti izvi hazvikanganisi ZANU PF pasarudzo nekuti yangodzinga mapete anga apinda mumukaka.
ZANU PF chatowina 30 out of 26. Kana maconstituents edu ari 26 towina 30. Ndo level of confidence yetinayo kuno kuMasvingo province. Asi mukaka wanga wapinda mapete, saka tabvisa mapete kuti vanokwanisa kudya mukaka zvakanaka.
Hanzi munyaya dzekuzovatongerwa yenyika muMasvingo vatinaye mapingure vanoti uku ndo kwava kupera kweZANU PF iyo inogona kukundwa musarudzo ikaramba ichirwisana kudai.
Isu tunotoroze vanhu vakazvimirira zvedu pakutarisa zvematongerwo enyika izvi. Tinoona kuti vamugabe vazvisikira moto muziso nokuti vamunangagwa mukaranga kavo munowanga agara nesapoti yake kuno kuzasi kuMasvingo kusaka panotinetsei kuti ivo vamugabe vakatarisana nemaelections akaoma kudai awa. Nao tingareverana nemauti vanhu havachavhotera musangano weZANU PF.
Hondo yekudzingwa vanofungidzirwa kuti vanotsigira vamunangagwa iri kuenderera mberi zvichitevera kudzingwa nhasi kwevatungamiri veTeam Lacoste kwachivi. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndiri Gandri Maramba.
Mutungamiri webato rezapu vadhumiso dabengwa vanoti zvinogona kuitika kuti vechiuto vapindire munyaya yekudzingwa kwevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa sezvo vamwe vemuchiuto vasiri kufara nezviri kuitwa navaMugabe. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachipindura mvunzo wekuti vanoona sei mamiriro ezvinhu munyika mushure mekudzingwa kwakaitwa vaMnangagwa muhurumende, vadhavengwa vati kupindira kwevechiuto munyaya iyi chinhu chinogona kuitika. Vadhavengwa ava vange vachitaura pachiitiko chekuzivisa nezvokuvamba sangano ravo reDr Dumiso Dhavengwa Foundation nhasi muBulawayo, vati ivo havangadi havo kuti izvi zviitike, asi vechiuto vanogona kubvuta masimba uye izvi zvinogona kukonzera mhirizhonga nekudeuka kweropa munyika. Vati semaonero avo kubvuta masimba kwevechiuto kwakadaro kunogona kutsigirwa neveruzhinji.
The possibility of a coup cannot be ruled out. I would not like to see it happen.
Kuti vechiuto vanogona kubvuta masimba kubva kuhurumende hachisi chinhu chinganzi hachikwanisike kuitika. Handingadi hangu kuona zvakadaro zvichiitika, zvikuru kana pakave nekudeuka kweropa kana mhirizhonga yakakura. Asi nerimwe divi, kana izvi zvikave iyo yega nzira yekugadzirisa zvinhu munyika uye zvikaitwa nevanhu kwavo, ndingati ndine chokwadi chekuti vanhu ivavo vanogona kuwana rutsigiro rweruzhinji.
Murwi wehondo yerusununguko pasi pemauto eZipra, retired Colonel Buster Magwizi, avo vange varipowo pachiitiko ichi, vaudza Studio 7 kuti kupindira kwemauto munyaya yavaMnangagwa kunogona kuitika kana pakave nevamwe vakuru vakuru vemuchiuto vangadzingwawo basa. Retired Colonel Magwizi, avo vari kuita zvidzidzo zvepamusoro zvekuvaka runyararo, vati kubvuta masimba kwevechiuto kunogona kugadzirisa mamiriro ezvinhu munyika, ndokunge vechiuto ava vakazodzorera masimba kuvanhu nekukasika. Mushure mekudzingwa kwavaMnangagwa nemuvhuro, vanhu vakawanda vari kutyira kuti munyika munogona kuita mhirizhonga mushure mekunge vechiuto vabvuta masimba kubva kuhurumende sezvo vaMnangagwa vachinzi vane rutsigiro rwemauto. Mutori wenhawana oshanda akazvimirira ega uye ane gwaro repadande mutande raanonyora zvikuru pamusoro pezvematongerwo enyika, Thelma Chikwana, anoti anobvumirana nemaonero ekuti kudzingwa kwavaMnangagwa pamwe nekusimudzirwa kwaamai Grace Mugabe kunogona kukonzera kusagadzikana munyika.
Izvozvo zvaitwa naMugabe izvi yato national security issue. Nyaya yekuti ivo mai Mugabe ava kukwiridzirwa kwavari kuitwa, vari kukwiridzirwa pamusoro pekunge vatsikirira vamwe vavo pasi, vanhu vamwe vavo vandiri kutaura vanhu vakarwa hondo yerusununguko navaMugabe. Saka izvi ndinoona zvichikonzera mhirizhonga munyika.
Mukuru wesangano reZimbabwe Organization for Youth in Politics, Vango Slati Moyo, vanoti havaone mauto achida kutsigira vaMnangagwa nenzira yekubvuta masimba kubva kuhurumende, vachitiwo izvo zvingadai zvakaitika kare dai vaMnangagwa vaive nerutsigiro rwakadaro.
Hanya dzokuhwina sarudzo hazvo havana rutsigiro rwavanhu. Then iyo ruti inonzi nevanhu vangaita zvemauto handioni, vanenge vakazvinonokera zvakare zvinogona kuti netsei zvakare kuzviita muno. Saka ndingangoti ndinovaso kuti pavo pavaperera.
Mutungamiri wePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vanotsigirawo maonero aya vachiti havaone vechiuto vane masimba kana ushingi hwekukwanisa kubvuta masimba kubva kuhurumende. Murongi wemabasa musangano reAbameli Human Rights Lawyers Network vati neMukwewa vanoti vanoona sekuti vechiuto vangave nechikonzero chekupindura munyaya yekudzingwa kwavaMnangagwa chete kana vaMugabe vakatadza kutevedzera zvinenge zvataurwa neMatare. Asi vanoti izvi zvingaitika chete kana ivo vaMnangagwa vakakwidza nyaya yavo kuMatare uye Matare akatonga kuti kudzingwa kwavo hakuzi pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Bato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai rasangana nhasi richizeya chirongwa cheBiometric Voter Registration kana kuti BVR pamwe nekutsvaga nzira dzekukurudzira veruzhinji kuti vapinde muchirongwa ichi. Musangano wanhasi wanga uchikokerwa nevakafanobata chigaro chemutungamiri webato Muzvari Tokozani Kupe uye vapindwawo nevamwe vatevedzeri vemutungamiri weMDC vaElias Mudzuri navaNelson Chamisa. Musangano uyu waratidza kushishikana nechinono chiri kuitika muchirongwa cheBVR uye wandu wakaderera zvikuru wevanhu vanyoresa kusvika pari zvino. Musangano uyu wakurudzirawo Zimbabwe Electoral Commission kuti igadzirise zvose zviri kunetsa muchirongwa ichi kuitira kuti munhu wese ane kodzero dzekuvhota akwanise kunyoresa. Utungamiri weMDC wataurawo pamusoro penyonganyonga iri muZANU-PF ukati zviri kuitika izvi munongedzo wekuparara kweZANU-PF. Musangano uyu wapera uchisimbaradza pamire bato iri uchiti ucharamba wakamira nemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai.
Munoziva here kwekunyoresa kuvhota kubva musi waGumiguru 29 kusvika mbudzi 13? Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvhota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central, Pelandaba, Mpopoma, Emakandeni, Entumbane, Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai kuHarare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku, Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarasekwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North. Kumashonaland Central, endai kuShamva North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuUzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North. Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban. Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza. Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West. Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvishavane Ngezi, Zvishavane Runde. Kutimuzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota, endai pawebsite yedu www.voashona.com. Ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSaudi Arabia vaMohammed bin Salman ava vane makore makumi matatu nemaviri nezuro vakasunga dzimwe hama dzavo dzange dziri makurukota kusanganisirawo imwe shoroma vaAwalid bin Talal. Mukuru wemauto eNational Guard akasungwawo muchirongwa chavakati ndechekurwisa nyaya dzeuori. Mukuru wemauto eAfrican Union anochengetedza runyararo muSomalia vaFrancisco Madeira vanoti mauto aya achatanga kubuda munyika iyi mwedzi unouya. Vachitaura vari muMogadishu, vaMadeira vati chiuru chemauto anobva kunyika shanu dzinoti Uganda, Burundi, Ethiopia, Kenya neJibuti dzichabuda muSomalia muchirongwa chakatangwa mune dzimwe nzvimbo kare. Naurirano pakati pehurumende nevemabhizimisi panyaya yekuwedzera mari yekubatsirikana kune vanotengesa kunze kwenyika kana kuti export incentive yasvika padanho repamusorosoro, asi munyika hamuna kuwirirana kuti izvi zvinoshanda here sezvo nyaya yekushomeka kwemari yekunze iri kuramba ichikomba. Nyaya yekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika iyi yapawo kuti gurukota rinoona nezvemaindastry vaMike Bima vazivise nhasi kuti hurumende ichange ichiongorora zvakasimba kuti mitengo haisi kuzowedzerwa pazvinhu zvakaita semafuta ekubikisa, chingwa, gorosi, tsvigiri, huku, nyama, mukaka, sipo, mafuta ekufambisa dzimotokari nezvimwe. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI vaSifelan Jabangwe vatenda kuti vemakambani vatotanga kuendesa magwaro kuhurumende kuti vapihwe mari yekubatsirikana yakati wandei, kwete zvikamu zvishanu kubva muzana yavari kupiwa pari zvino.
Gongoma vemakambani vatanga kuendesa vamwewo vashoma vatotanga kutopiwa zvibva kumakaba mahuru vakanga vakatoendesa vakatotanga kupiwa nekuti vanenge vachiexporta zvakawanda. Saka zvichienderana nekuti pauchaapplya kuti uwedzerwe zvinotambirwa here kuti nyika ichawana benefit, ichawana zvaichawana kana pane vapiwa chi incentive yakawedzera.
Vajabangwe vati semaonero avo, mari inopiwa vemabhizimisi nehurumende inobatsira zvikuru, uye vati izvo zvinoitwawo kune dzimwe nyika.
Izvi hazviitwe chete muno muZimbabwe, zviri kuitwa kunyika dzakawanda dzakaita sana South Africa, dzakaita sana China. Avanopaiwa vanoti maexport incentives. Zvinova izvo zvinoita kuti chi zvinhu zvikwanise kuti zvitengese zvakawanda kune kana pamune zvinenge zvichibuda munyika.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vati zvakanaka kuti vemabhizimisi vapiwe mari dzekubatsirikana, asi vati pane zvakawanda zvinoda kuitwa kugadzirisa upfumi hwenyika.
Saka hatinenge tichingodzokorwa pamwe chete tichidzokera kumashure, hatisi kuenda mberi. Ende torama tichingodaro, nhamo yedu ndeyekuti tiri kudya zvevana vachauya vachazorarwa vanhu vanozovuya kumashure. Ndozvatiri kudya nguva ino. Hatisi, ende tinongoti chero tadya isusu tikaguta, hazvinei nevachazouya kumashure. Uko kutadza kuronga ikonomi yedu kwatinenge taita.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vati vanotenderana nemaonero aya. Dr. Kanyenze vati hapanawo kujeka kuti mari yakambopiwa vemabhizimisi ava kutanga gore rakapera zvakaparurwa chirongwa ichi neRBZ yabatsira here. Vativo mari idzi dzinopawo kuti chikwereti chenyika chiwedzere zvakanyanya.
Ichikwereti guys, tamuri kuti zvakare hurumende ngaitore chimwe chikwereti, saka tine kutarisa bhanga kuti ringe richitora zvakare chimwe chikwereti chakati kurei chiri pamusoro kuti chironge hurongwa ihwohwo. Saka dambudziko rimbori ponzo rokuti mukatarisa kana pari zvino 200 yakazowedzerwa ne300 500 million yeesoti sendivhiyo iri pa5% haisati yabatsira kuti tiyatsoona kuti mari iya yakuwanikwa. Mari iri kutoshayikwa zvachose, saka hapana zvinonyatsobatika kuti mari iyi yakabuda pachirongwa cheexport chemabond notes yatibatsira kuti mari kushomeka kwayo kuve nani.
RBZ inoti mari idzi dzinogona kuwedzerwa kubva pazvikamu zvishanu kubva muzana kusvika pazvikamu gumi nezviviri kana zvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana, zvichingoenderana nekuti munhu anenge achitengesa chii kunze. Vagari vemudhorobha reAllentown riri mudunhu rePennsylvania muAmerica nhasi vari kuvhota vachisarudza meya. Chizvarwa cheZimbabwe chiri kukwikwidzawo musarudzo idzi, uye chinotiwo chine chivimbo chekuti chichakunda. Ngatinzwei Jonga achiti panyaya iyi.
Kunyange hazvo sarudzo dzatanga zvisina mutsindo nekuda kwevanhu vashoma vari kuenda kunovhota, mumwe wevari kukwikwidza musarudzo yameya vaSolomon Tembo vanoti vane chivimbo chekuti vanokunda musarudzo iyi, vachiti vakaita zvose zvinoita kuti vadive nevagari vemuguta ravo munguva yavaitsvaga rutsigiro. VaTembo ava vane makore makumi mashanu nemana ekuberekwa vanoti guta ravo ranonokerwa neshanduko yavakavimbisa kana vakasarudzwa.
Mwari achatikundisa nhasi. I'm hoping tichawina chaizvo. Tiri kumhanyamhanya kuno tichifonera vanhu vedu kuti vaende vanovhota. Saka tikutarisira turnout yakati maybe kuma 11-12 vanhu vanenge vakuenda vakawanda kunovhota, and tiri kutarisira kuwina chaizvo.
VaTembo avasina bato riri kuvatsigira vanoti kunyanga hazvo vari kukwikwidzana nevamwe vana mapato ane mukurumbira muAmerica, havaone izvi zvichiita kuti vakundikane sezvo chiri kusarudzwa apa ari munhu kwete bato. Asi vanovemeya pari zvino vaEd Poloski vebato reDemocratic Party vanoti zvavaitira vagari vemuAllentown mumakore gumi nemaviri avanga vari meya zvikuru kwazvo zvokuti vanoona vachisarudzwa zvakare kechina. Vari kutungamira chikwata chiri kutsvagira vatembo rutsigiro vaFrancis Mawinti vanoti havaoni vatembo vachitadza kubudirira sezvo vakavimbisa vagare kuti vachagadzirisa zviri kudzosera guta ravo kumashure, zvakaita sekushayikwa kwemabasa, kushayikwa kwepekugara pamwe nekuderedza uwandu hwemhosva dziri kuparwa muAllentown. Vamawindi vanoti humwe hwaro hwekutsvaga rutsigiro hwavatembo hwaive hwekuimbisa dzidzo kuvana vose zvisinei nekuti mwana wemurombo here kana kuti kwete. Dimwe chizvarwa chezimbabwe chinove zvakare mugari wemualen town Vatendai Rukambe vanoti naivowo vanoona bhiza ravo richitanga iro kusvika patambo. Vatembo vanoti havaoni vapoloski vachisarudzwa nevagari sezvo vaine mhosva dzinodarika 50 dzavakatarisana nadzo dziri kumatare edzimhosva.
Vanhu vane zvinhu zvavo zvavakaita, ino hativawishe bad luck, but tinowisha kuti zvinovafambira. But munhu wanisiri kutya neexperiensi yavo yavanayo, hapana zvavaitira vanhu vakawanda muallen town, vaitira vanhu vashomanana. Saka ndosaka tiri kutaura nevanhu vese mudhorobha reallen town kuti vavhotere ini, ndini ndichavaitira zvakawanda nemunhu wese anenge achionekwa.
Asi vapoloski vati havaoni izvi zvichivatadzisa kusarudzwa kuti vadzoke zvakare mudariro. Vari kumirira vaNat Hyman vebato reRepublican pane imwe nzvimbo yekuvhotera havangoda kudongwa nezita ravo rekutanga rekuti Berry vanoti vanoona vaHyman vachikunda musarudzo idzi. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo idzi ndava John Ingram vakazvimirira pamwe navaRay O'Connell vebato reDemocratic Party, asi zita ravo richange risiri pamagwaro ekuvhotera, zvichireva kuti vanenge vachida kuvavhotera vanoita zvekunyora zita ravo pamagwaro ekuvhotera kana kuti write in candidate. Guta reallen town rakawambwa mugore ra1762 uye pari zvino rine vanhu vanodarika zvishoma 120 ezviuru. Zvichabuda musarudzo iyi zviri kutarisirwa kuzivisiwa usiku hwanhasi, uye vanhu vamirira kuona kuti nderipi bhiza rinobudirira kudhonza makore mana achatevera richitungamira guta iri. Ndakamirira Studio 7 kuallen town, Pennsylvania, ndini Jonga Kandemiri.
Nau dzemitambo, chikwata chemaWarriors chasimuka chakananga kuLesotho chine vatambi vana vakaberekerwa nekukurira kuEngland avo vakamboramba kutambira Zimbabwe kare. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Tendai darikwa weNottingham Forest, kudzai benyu weCeltic, McClybourne weLeyton Orient naAdmiral Muswe weLeicester avo vakaberekwa nekukurira kuEngland. Vasimuka nhasi mangwanani nechikwata chemaWarriors vakananga kumaseru kumutambo wekuyanzana masimba neLesotho uyo uriko mangwana manheru. Aka ndiko kekutanga vatambi ava avo vasingataure rurimi rwamai rweshona vachibvuma kutambira chikwata chenyika ichi mushure mekumboramba vachiti ivo nhabvumunyika yaive isina kurongeka zvekukodzera kuti vatambire maWarriors mumakundano eAfrica Cup of Nations kana eWorld Cup. Asi darikwa anoti iye azvipira kutambira maWarriors sezvo kunyange akaberekerwa nekurira kuEngland midzi yake iri muZimbabwe. Bonny anoti ari kufara kuuya kuZimbabwe achiwedzera iye kuti achaita nepese paanogona kuti Zimbabwe ibudirire mumutambo wenhabvu. Murairidzi wemaWarriors Wilson Mutekede akadaidza vatambi ava nevamwe vanotambira zvikwata zvemuno kuti aone kuti vanokodzera here kutambira chikwata chake mumitambo ye2019 Africa Cup of Nations nemimwe ichatevera. Manager wemaWarriors vaWellington Mpandare vanoti vane chivimbo nevatambi vari mukamba kuti vachamirira nyika zvine mutsindo kwete mumitambo miviri iyi chete asi nemimwe ichatevera. Kamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda zvikuru Michael. Vatereri musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk Youth Forum mutungamiri Nkomo achange achizeya nevechidiki mapisha-pisha ari kuitika mubato reZANU-PF. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vamwe vagari vemuHarare nekumasvingo, kusanganisirawo nzvimbo dzakawanda munyika, vanoti havasi kufara nekudzingwa kwakaitwa vaEmmerson Mnangagwa muhurumende. Utungamiri hweMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai unoita musangano wekuzeya mafambiro ari kuita chirongwa chekunyoresa vavhoti. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro. Ndini Blessing Zulu, ndokusiya mina PJ munhau dzeIsindebele.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolesibili mhlaka 7 lwezi 2017, nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Manda!
Wuchige abacha bakubandla lezano PF abasekela umnomzana Emerson Mnangagwa bathi abajabuliswa ukuqotshwa kwakhe ngumgabe izolo. Ukhetho lokudinga umeya wedolobho le-Allentown ePennsylvania luqhutshwa namhla. Kulabanye ababalisa isizalwane seZimbabwe abadinga ukususa ongumeya owamanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abebandla lezano PF enzasinike eMandebeleni babikwa sebefuna kuqotshwa umphathi ntambo obona ngezomvikela umnumzana Kembo Mohadi kanye labanye abedlula ichumi ngoba bebikwa belobudlelwane lwabe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa yenake oseqotshwe esikhundleni abekuso. Uvusisiwe Mkhwananzi kusipha lolu daba.
Emhlanganweni okhutshelwe emahofisini ebandla leZANU-PF lamhlanje ekuseni kubotshwe isinqumo sokuthi kubhalelwe eHarare ukuze uMohadi umnumzana Bedingu Ncube olilunga lePolitbureau unkosazana Tambudzani Mohadi Lauren Kibi bona abakuCentral Committee baqotshwe kuleli bandla ngoba belobudlelwane losekhitshwe esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Tambudzo Mnangagwa. Abanye abangasafunakali kuZANU-PF umsekeli kamphathi ntambo obona ngezenzakala elizweni umnumzana obedingwa Mguni, umgcini sihlalo webandla leZANU-PF ezansi yemandebeleni umnumzana Rabelang Mtshwene, lo meli wemzingwane edalela ePhalamende umnumzana William Dewa. Okumangalisayo ukuthi bonke laba okumele baqotshwe kababuyanga emhlanganweni obuphethwe ngumsekeli kaTshwene umnumzana Sol Mahali Mancube othe laba akusamele baqume befike emahofisini ebandla leZANU-PF.
Manda! Phakathi namadilisa umhlangano yiwo lamabizo esiatholayo ukuthi yibo abakade bengama-food soldiers in this process. Sesifuna imotion, simove imotion yokuthi bakamba lonkwena wabo beqotshwe ephathini. Sesikuva imotion ukuthi siyayindoza i-one center of power enikwa ubaba u-His Excellency.
Umhlangano lo uchothoze kakhulu ukuziphatha kwalaba abahoze unkosikazi Grace Mgabe ngomgqibelo lapho esipha umbiko wakhe emhlanganweni wakoBulawayo.
Condemn, we strongly condemn okwayenzakala lapha. We not allow it. The party will not allow it.
Uncube uthi bona njengeZANU-PF ezansi emandebeleni basekela inyathelo likaMgabe elokuqotha Mnangagwa njalo bathi bafuna unkosikazi Grace Mgabe athathe izikhundla zokuba ngumsekeli kamongameli welizwe.
Amasosi la avuke siyasekela ukuthi kwabe ne-constitution kube nendawo ku-presidium ekafine vice president. Elevaslandela iprotocol kuZANU-PF kuwomen fit. There is no one other than uHead Excellency Grace Mtongi Zodwa Mukari as senior the women's.
wacubungula ngezombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi amabandla aphikisayo kumele athathe leli thuba lokungezwani okukhona kuZANU-PF ukuyikhipha embusweni
ngoba izasplitha definitely ekusplitheni kwayo isplithayo must benefit opposition but opposition kuyehlula ukuthi bethi take advantage of that. I think really abo MDC they now need to get serious ngeplan ukuthi what's there for 2018 for abantu ngoba akukhanyi nxa bengafuna ukuba serious the alternative inga.
Isikhulumi se-MDCT ezansi emandebeleni umnumzana Eke Moyo uthi kuyabathokozisa ukubona iZANU-PF idabuka phakathi.
Siyathaba kakhulu ukubabona besilwa mwavele lapha abakhona bamelanga babe khona phana bazifakile ontando kayiphikiswa kungasi kuthatha kwabantu abalwe iZANU iphelele khonapho.
Iningi lethu Mgabe uyenze iphutha elikhulu ngokuxotsha uMnangagwa njalo kuzaba nzima ukuthi anqobe kukhetho oluzayo. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyendaba ze-Studio 7 eMajawunden eGwanda.
Abatsha abakubandla leZANU-PF abasekela umnumzana Emerson Mnangagwa obengumsekeli kamongameli welizwe oxotshwe umsebenzi izolo bathi bona ngemva kokuxotshwa kwezinye zeziphathamandla eziqakathekileyo zebandla leli sebezakhuthaza abanye babo ukuthi bengavoteli umongameli Robert Mugabe kukhetho lomnyaka ozayo. UGibson Bebe weStudio 7 usethulela lolu daba.
Bekhuluma le ntatheli izindaba namhlanje eHarare, abatsha abangaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Youth Action Platform bathe umongameli usedelelwa ngumkakhe unkosikazi Grace Mugabe besithi kabasoze bavumelane lakho lokhu. Omunye walaba umnumzana Innocent Mhlanga uthe bona njengenhlanganiso kabasoze bagoqe izandla esithi sokuyisikhathi sokuthi umuntu wonke abambane ukukhipha uMugabe.
Kuthi abantu abakriti ukuthi imulika yabani ingene lo umfazi indoda abantwana lokhu asozisupport. We have to understand ukuthi impi yayingeso umuntu oyi-one, impi yayingumuntu wonke every Zimbabwe. So akula ukuthi lo ngumele bengene, siyakwazi ukuthi bakwenzele ukuthi bengenise umfazi wabo kunapho ku-vice president. Khathesi anti abona ukuthi nepotism, so thina sithi hayi yazi usupport lo. We are encouraging our members to be able to register.
Omunye njalo wabasakhulayo umnumzana Tondilayi Chidawa uthe bona njengenhlanganiso kuyabadanisa ukuthi ibandla leZANU-PF selimi manzonzo. Nanku omasikizolo sebezenzela uMathanda wona umumo welizwe umi manzonzo. Khuluma ngokufanayo omunye wabakade besemhlanganweni lo umnumzana Gabriel Togarepi uthe ukuxotsha kukaMnangagwa sokufuze kutshengise abantu ukuthi uMugabe awaziyo ukusebenzisa abantu hashi ukuthuthukisa ilizwe kungakho kufuze akhishwe kukhetho lomnyaka ozayo. Umnumzana Bathabile Clowe ingcwethi ecubungula ngezombusazwe uthi ukuxotshwa kukaMnangagwa kunikeza amathuba kulabo abafuna iZANU-PF ikhishwe esikhundleni ngoba phela sokusele udokoza kuphela.
Okuhlupha ngokuthi wona ama-youth sesithi thina singavoteli uMugabe ngoba owabo uMnangagwa yena uxotshiwe. Lokho angeke sesikukhayela ngezinye indlela sithi nga uMnangagwa kakhitshwanga bebeyabe belokhu besithi thina simvotele uMugabe. Abantu laba asikho bantu abamele uzimba uZulu ngabantu abamele umuntu. Kuyabe kufana vele ukuthi yena uMnangagwa engangena esikhundleni sona lesiya sizaphinda sibone futhi i-politics ukuthi iyabe iphakamiselela umuntu oyi-one ingasaphakamiseli ilizwe lo.
Enye njalo ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Matthias Chuma uthe ukuxotshwa kukaMnangagwa sokutshengise ukungathembeki kukaMugabe yena owathi lapho ekhipha umjuru wathi kuzaphela ukulwa kuZANU-PF kodwa nanko kasathembi muntu.
Kutsho ukuthi ikusasa elizwe ayisakhanyi kuhle ukuthi imi njani, ukuthi kuzahamba njani akusela umuntu ongabakwazi okokhathesi. Kodwa lokhu bekuvele kukhanya ukuthi kumelele ukuthi kuzayenzakala ngemva kokukhuluma kukadokotela uGrace esesola kakhulu ukwenza kuka Vice President Mnangagwa.
Ukufuthelana okusebandleni leZANU-PF waqala ngemva kokhetho luka-2013 lapho okwaxotshwa khona owayengumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru kwafakwa uMnangagwa kodwa lanamuhla akukapheli. Abahlaziya ngezombusazwe bathi lokho kubangelwa yikuluphala kukaMugabe ongasathembi muntu. Umnangagwa uxoshe kuhulumende izolo kodwa amalunga ezanupf asekhuthaze ukuthi akhitshwe esikhundleni sakhe kubandla lele kufake unkosikazi Grace Mugabe. Kuthi amalunga amsekelayo lawo aphakathi kwelitshe lembokodo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Kunjalo nje izabelo eziningi zebandla lezanupf zithi zifuna unkosikazi Grace Mugabe abe nguye okhethwa ukuthatha isikhundla sikaMnangagwa. Ingatsha ezigoqela olwabasakhulayo baleli bandla lolwabesifazane lazo seziphume lesinqumo esifanayo. Ingcethu kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda yena ke upha umbono wakhe ngokuxotshwa kukaMnangagwa labasekeli bakhe.
Ngibona ngani mina bathwalisa nzima nxaba bangazinika umsebenzi omningi kakhulu esingawubiza ngokuthi i-witch hunt, ukuthi sebedinga nje wonke umuntu ukuthi hayi wonke umuntu sengumtharati. Ngibona ukuthi nxa ukuthi bele problem bele nkinga loMnangagwa khona ukuthi iMnangagwa sexotshiwe bekufanele ukuthi ngabe bayakuchiya kunjalo kuphela lapho ngoba inyoka vele iqunywe ekhanda. Ngakho nxa sebethe uMnangagwa sexotshiwe sebeyiqumile inyoka ekhanda, sofanele bame phela ngemuva lapho babone kumbe bakhona abantu abaz afuna ukulandela uMnangagwa wakhona lo. Hayi khona ukuthi bona bavele babaxoshe, kodwa kungenzakala ukuthi bebabona bengabantu abaphithekayo ngoba lokhu bezama ukuthi basebenzele uMnangagwa bephakathi kwebandla. Nxa kuyikuthi abangu-15 abaxotshwayo kuyikuthi benza ngaleyo ndlela, ngibona ngani kuyazokuqondeka ukuthi babaxoshe labo ukwenzela ukuthi bathole ukuhambisa umsebenzi webandla labo ngendlela abakhetha ngayo.
Singathi sokuyikudilika kwebandla lezanupf yini lokho?
Hayi, kubandla lezanupf mbona lisikhathana ukudilika. Ukudilika kwebandla lezanupf kuzenzala kuphela kumbe kungaba seduze kakhulu mhla upresident Mugabe esuke waba ngekho ekukhokheleni bebandla. Nxa upresident Mugabe lokho ekhona, mbona ngani hayi kubhilika kwebandla, njalo ubhilika kwebandla kungaba into enzima kakhulu, ikakhulu ibandla nxa lilokhe lisembusweni lingelibusayo. Mbona kuzawa nzima ukulibhilisa.
Ukhona ukuwa kukaMnumzana Mnangagwa singathi kuqansa naku kankosikazi Grace Mugabe.
Mbona ngani kumgceke lokho ukuthi unkosikazi Grace Mugabe labamkhuzelayo abafana lo professor Umoyo la uPresident Mugabe bathole ithuba elikhulu kakhulu lapho lokuthi baqhubekise ngomsebenzi wabo ukuthi bafake unkosikazi Grace Mugabe ku vice president. Njalo ngibona ngani lokungena kwakhe esikhundleni sokuba ngupresident ngemva kuka President Mugabe kungabe sekuseduze kakhulu nxa sikhangele lapho kade kukhona emalengeni ama
yena uMnangagwa bathi ingwenya umbona ebuyela emanzini ezihlalela kumbe kukhona ngakuqoqa.
UMnangagwa ligwalele esabekayo kangibona ukuthi kukhona akwenza mina. So lethe wabanguye kakukho into ayenzayo kumbe iqhinga lithathayo laphumelela. Ube ngumuntu othi angasebenza labantu bemsupporta bemkhuzela bethi akaye phambili xa bangabanjwa ababalekela abachiye emgceke.
UMnumzana Nkululeko Sibande ngocubungula ezombusazwe uqoqelo ntungameli nkomo weStudio 7 ewele eBhilithane.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni
uyakwazi na lapho okumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 olukhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhandeni eMtumbane, eLobhengula laseLuvivi. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Leti Baraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, Uzumba Maramba, Maramba Fundu, Uzumba, Murewa North West le South, eMarodera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, Kozimba, Zimba West, Kanyelo North, eMashingo, Chivi Central, eNorth naseSouth. Mashingo North, South, West leCentral. Le Mashingo eBe. EMathebeleland North, eLupane East, eCholocho, North leSouth, leMguzi. EMathebeleland South, eMathobo North, kanye leSouth. EBubulilima East, kanye leWest. Enkabazwe eMidlands, Gokwe South leCentral. Gokwe Sasami. Mberengwa West, eSouth, North, leEast. Izishabane Ngezi, kanye leZishabane Runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola ku website yethu ike Voice of America ethi www.voaindebele.com. Live talk lamhlanje kuhlelo lwabatsha All the Connection sixoxa ngokuxoxozela kusebandleni leZanu PF ulandela ukuqotshwa kwamnumzana Emerson Mnangagwa kobe ngumsekeli ka umongameli welizwe kukhulumende. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318 ukuze silithinta icingweni lani lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Singakangena esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngesikhathi abantu bakwele Kenya sebecabanga ukuthi ukufithelana okuphathelane lokhetho kungabe sokuphelile elizweni, sokukhwezwe izicelo ezintathu emthethwandaba waphezulu weSupreme Court ngokuphikisa limpumela langokuqhutshwa kwalolu khetho okuqondiswe kumongameli Uhuru Kenyatta lamphikisayo umnumzana Raila Odinga. Kuthi ke ukuhlaselwa okwenziwe isigodla somsakazo kwabomabonakude wakwele Afghanistan esikolweni selolu lizwe iKabul lamhlanje ngebhomba langabantu abangene bedubula ngembhobho kuthiye abane befile kwalimala kakubi abangamashumi amabili. Abalwa becatsha besimozilem abe-ISIS bathi yibo abahlasele lomsakazo weShamsadi TV. Uhulumende usephume lohlelo olwenqabela osomabhizimusi ukuthi bakhweze intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezigoqela ukudla ama-price controls ngesiNgisi, okuyinto esolwa zingcwethi zisithi lokho kuzabangela ukuthi izinto lezi kumbe impahla le isilele ezitolo. Umphathi ndambo obona ngezokuthengisela namnumzana Mike Bima uthi intengo yempuphu, amafutha okupheka, lawezimota, isinkwa, inyama yenkuku leyenkomo, amaqanda, ichukela, irayisi, uchago, isepa yokugeza leyokuwatsha kanye lesamende ayimelangwa ikhwezwe intengo. Kodwa ingcweti kwezenotho umnumzana Masimba kutshera uthi lokhu akusoze kusebenze.
Siyakwazi ukuthi kuyini okwenzekileyo ngo-2007 mhla ama-price controls evuya. Into zaqala ukunyamalala ezitolweni, into zaqala ukuqonga intengo, abantu bebengakwanisi ukuthi bazithengele ama-basic commodities. So ngiyesabela ukuthi njengoba umkhonomi ume ngendlela enjengaleyo, into zizanyamalala kuma-shelves. Intengo ezaqonga zizaqalisela ukuthengiswa kuma-backyard lakuma-butcher asezimota, into ziyabe zingatholakali.
Uyatsho ukuthi ama-price controls la kasoze asebenze azabangela ukuthi izinto zinyamalale ezitolo. Kuyini okungasebenza okungenziwa nguhulumende ukwenqabela ukukhwela kwentengo yezinto?
Kodwa olukhona ukuthi izinto ezinjengalezo oziqambileyo zifuna foreign currency ukuthi zivuye lapha elizweni. So nxa kuyukuthi uhulumende ufuna ukwenqabela ukusilela kwezinto lezo, kumele anike ama-manufacturers i-foreign currency eneleyo. Nxa kuyukuthi ama-manufacturers ayahamba ezitaladeni ezidingela i-foreign currency, siyakwazi ukuthi i-rate kathesi iqonge kanjani ikuma 50% nxa usebenzisa i-transfer, ikuma 25-30% nxa usebenzisa i-bond note. So sitho ukuthi ama-manufacturers i-30% ne-50% abazibhadalayo ukuthi bazuze i-foreign currency yikho okubangela ukuthi intengo ikhwele. So aloba i-reserve bank ingadinga indlela yokuthi abantu abamanufactur ama-basic commodities lawana bazuze i-foreign currency eyeneleyo ukuthi bathenge ama-raw materials afunakala ukuthi izinto ezinjengamafutha nesepa nokunye okuqambileyo kutholakale, yikho okungaqeda udubo lolo, hatshi ama-price controls.
Yona intengo yezinto lezi iminjani okwamanje njalo ziyatholakala na ezitolo?
Khathesi ziyatholakala, intengo iyakhwela ngama-cents langa ngelanga, kodwa into khathesi ziyatholakala.
Umnumzana Masimba kutshera yingcwethi ecubungula ezomnotho. Lapho ke ubekhuluma ecingweni eseHarare, lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Izakhamizi zeMatopo ezansi yeMandebele nekanye lezakoBulawayo zibhaxabulwe kakubi ngamapholisa lapho ziye emkhosini wokucela izulu eyamakhosi koBulawayo. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Phezu kokubhaxabulwa kakubi kwabaningi kusehlakalo lesi, umnumzana Stanley Raphael Khumalo kunye labanye abalitshumi lanye babotshiwe baze bakhululwa izolo emini ngemva kokuba umthethwandaba ulahlele khatshana icala abakade beletheswa. Laloba kunjalo abatshayiweyo bebelokhe bethoba imvimvinya ezinqeni embaleni kunye lezandleni. Induna yakoBulawayo umnumzana Mkhize Khabazela uthe inkosi ibotshelwe ukuba lindebele lokwenza into elisiko layo.
Mina ngumkhize uKhabazela ushifu wala kwaBulawayo. Inkosi le bayibophela ukuthi khona ngwayi inkosi yamaNdebele.
Lithini ngakho?
Thina maNdebele ngokukhuluma kwethu sikho khona sonke sikamthwakazi. Sithi thina inkosi eyiyona yiyo yonale, kayikho enye inkosi. Ngoba yiyo ezala umsikazi, yiyo kanye enye inkosi esayethula e-Church Firms kwalomsindo owaqala lapha.
Unkosikazi Sithokozile Ndlovu, omunye wabakade bebotshiwe, uthe ukutshaywa lokubotshwa kwabo kumzwisa ubuhlungu njalo isiphatho abasiphiwe ngamapholisa nomumo welizwe sokumenze waba yintandane.
Sibuhlungu siyakhala. Sibuhlungu siyakhala sizubuhlungu basibotshela indawo yethu. Sizubuhlungu thina sifuna indawo yethu. Mina njengamangila baba ngilamama ngintandane baba mawubala ku-ground. Ngibuhlungu kakhulu ngiyafuthelana. Kanti ngilabantwana indaba yena into eyenzakalayo eyenzakalizo. Abantu abamsebambalekile bonke bayegoli bayebhotswana ngintandane ngisele njengomkhoba. Ngizubuhlungu kakhulu. Angilabana ngilabani so yaloku okungangithengisela.
Umnumzana Vuyo Mguni uthe babotshwe besiyakhulekela izulu lenhlanyelo yabo.
Besibotshele ukuba ngamaNdebele ngoba besihlangene singamaNdebele sisiyacela izulu, sisiyabusisa inhlanyelo sile nkosi yethu. Singakaze siyofika nalapho sabotshwa ke endleleni, sashaywa ngenyele nje amandla isankala lapha limele kabuhlungu ngokushaywa ngamapholisa. Le into isinkulu sithi ukuthi ilungisiswe masinyane ngokuphazima ngoba uncindezelo olukhona lusithengisa ukuthi thina kumele sibe ngabantu abazibusayo ezweni lethu ngoba sibuswa by a foreign power efuna ukuthi sincindezele ngaso sonke isikhathi. Ngakho ke sesifuna ukuthi ongokwethu akubuye kube ngokwethu ebantwini besiNdebele abagoqela wonke amaNdebele angaphansi kwenkosi uMsikhindi kaSathane.
Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo obekade esemthethandaba izolo uthe abantu bakwaMthwakazi bayahlukunyezwa kakhulu lokubandlululwa.
Thina njengeMthwakazi Republic Party kasijabulanga ngokutshaywa okwenziwe abantu bakithi kungesonto lapha kade behlanganyele khona besithi bayenza umkhubo wabo ngokwesiko labo okwenza amapholisa kamgabe achaya abantu bakithi abaningi balimala kwaze kwathi abangu-41 bayavalela e-Central. Bagcina wabo bevumisa njalo icala abangalivumanga okuthiwe khona i-criminal license. Ngemva kwalokho kwazobotshwa-ke u-SRK laye esethweswa icala engelalo. Lokho kwenze kwathi ilanga layizolo abantu batshone ekhothi. Ngemva kwalokho wasetholakala engelacala. Kuyasivelela sobala thina njengabantu bakulo mhlubulo ukuthi vele asobantu banye labantu beZimbabwe. Yikho uzathola ukuthi abantu bakithi bengathi bayaphakamisa amakhanda sebengabatshayayo bebotshwa. lokubotshwa kwabo kuyadabukisa ngoba isikhathi esiningi uzwa kuthiwa iHarare isithe. Okwenza thina sizibuze ukuthi kathi sibotshwa iHarare kumbe sibotshwa ngumthetho. Ngoba nxa sibotshwa ngumthetho akumelanga kuthiwe ama-instructions okubokha abantu bakithi avele eHarare, kodwa akube yikuthi umthetho uthe sitholakale silecala. Kungalokho-ke thina sithi uhulumente weZimbabwe engaqhubeka esenza lokho, ngelinye ilanga uzazokhela amalahle ekhanda esezithola esebize udlakela angasoze amelane lawo.
Imbuthano yabalandeli benkosi uKhumalo ihlala ivinjwe ngamapholisa. Umkhosi wokugcotshwa kwakhe wavinjwa wamiswa ngamapholisa ngoba ebika engemukelekanga njengenkosi. Isimanga abalandeli bakhe bethi uhulumende weZimbabwe kunye lenhlanganiso yemthwakazi Cultural Association bakhanya bemukela lokuhlonipha umnumzana Bulelani Khumalo owase South Africa njengenkosi. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukhetho lokudinga umeya wedolobho le-Allentown ePennsylvania khonapha eMelika luqhutshwa namhla kulabanye ababalisa isizalwane seZimbabwe abadinga ukususa ongumeya webandla leli lama-Democrats umnumzana Eddie Polaski. Intatheli izindaba yeStudio 7 uChris Gande ulandisa esePennsylvania.
UThembo ongusomabhizimusi ulethemba lokuthi uzanqoba ngoba eyamukelwe izakhamuzi zalelo dolobho.
Because these people failed before, they can't do anything. So it's
abantu laba sebehlulekile, thina sizaletha inguquko.
Ongumeya okwamanje umnumzana Polaski osephethe lesi sikhundla okwamahlandla amathathu ucutshungulwa ngamapholisa kulandela ubufakazi bokuthi wachaphaza imali yomkhankaso wakhe. Uyalilandula leli cala kodwa ukhangelelwe ukuthoniswa emthethwandaba ngenyanga kaZibandlela. Lokhu sekuphe ithemba lokunqoba kulabo abamphikisayo ababalisa umnumzana Thembo. Kodwa impawu eziningi ezibalisa ukucubungula kwembono kaZulu zitshengisa uThembo esemsileni kulabo abancintisayo. Idolobho le-Allentown lihlala lingelama-Democrats kukhetho. Isiphathamandla somkhankaso kaThembo umnumzana Francis Mawindi uthi izakhamizi ze-Allentown zamukele uThembo ngezandla zombili. Umnumzana John Richard Ingram owayisiphathamandla sekhomishini yalelo dolobha ngomunye oncintisa ezimele njengoThembo. Kuthi ibandla lama-Republicans limelwa ngumnumzana Nat Heyman okubhizimusi lokuthengisa izindlu lezakhiwo. Esinye isiphathamandla somkhankaso kaThembo umnumzana Rikon Ziegler uthi umkhankaso kaThembo wamukelwe ngabanengi.
I know we're going to win because everyone we talk to are they're tired of like you know the problems in Allentown, the senseless.
Sizanqoba kulolu khetho. Wonke umuntu esikhulume laye usekhathele ngokubulawa kwabantu e-Allentown, ukuthengiswa kwezidakamizwa nokunye.
Umqalo unzima kakhulu kumnumzana Thembo, kodwa uthi yena kasoze alahle imbeleko ngokufelwa. NgisePennsylvania, igama nguChris Gande.
Bathi uyakhala usibongile, ukhala ezimathonzi.
Njengoba isikhathi sethu sesingasavumi ukuthi siqhubekele phambili, wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abebandla lezanu PF ezansi emandebeleni babiwa sebefuna kuxotshwa umphathi ntambo obona ngezomvikela umnumzana Kembo Mohadi ngoba elo budlelwane lomnumzana Emerson Mnangagwa yena-ke uxotshwe izolo. Kuthi abatsha abayikubandla lezanu PF abasekela umnumzana Emerson Mnangagwa bathi kabajabuliswa yikuxotshwa kwakhe umgabe izolo. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethola lamhlanje. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.